inflation iri kuramba ichikwira ma figures kana kuti ma numbers anobva ku Zimbabwe National Statistics Agency isi yechokwadi semaziviro edu ma figures tingati anenge ano controlwa kana kumanejwa kuti asabvundise vanhu nyanzvi dzimwe dzekutotaura kuti inflation iyo zvino ya over 1,000 vari kuti probably kana tingati ta number 2 kunyika yekuVenezuela saka inflation yemuZimbabwe yakwira zvakanyanyisa izvozvo zvinoisa vashandi panguva yakaoma nenyaya yekuti mihoro chaiyo haisi kukwira iyo zvino vashandi vari kutambudzika kuti vawane mari zvechikafu vakwanise kubhadhara mainsurances angava mafuneral policies